Samueri wokutanga, chitsauko chemakumi maviri neina. Shure kwokudzoka kwaSauro kundodzinganisa vaFiristia, akaudzwa kuti Dhavhidhi ari murenje reEni Gedhi. Saka Sauro akatora zviuru zvavarume vakatsaurwa kubva muIsraeri yose akasimuka akaenda kundotsvaka Dhavhidhi navanhu vake pedyo namatombo engururu. Akasvika pamatanga amakwai munzira iyoyo pakanga pane bako, uye Sauro akapindamo kuti azorore. Dhavhidhi navanhu vake vakanga vari mukati mebako. Vanhu vakati, “Iri ndiro zuva rakataurwa naJehovha paakati kwamuri, ‘Ndichaisa vavengi vako mumaoko ako kuti uvaitire sezvaunoda.’ ” Ipapo Dhavhidhi akakambaira chinyararire asingaonekwi akacheka kona yenguo yaSauro. Shure kwaizvozvo Dhavhidhi akarohwa nehana nokuda kwokuti akanga acheka kona yenguo yaSauro. Akati kuvanhu vake, “Jehovha ngaandidzivise kuti ndirege kuita chinhu chakadai kuna tenzi wangu, muzodziwa waJehovha.” Namashoko aya Dhavhidhi akatsiura vanhu vake akasavatendera kuti varwise Sauro. Zvino Sauro akabva pabako akaenda hake. Ipapo Dhavhidhi akabuda mubako akadanidzira kuna Sauro achiti, “Ishe wangu mambo.” Sauro akati acheuka, Dhavhidhi akakotamira pasi nechiso chake akati kuna Sauro, “Sei muchiteerera vanhu pavanoti Dhavhidhi anotsvaka kukukuvadzai? Nhasi mazvionera nameso enyu kuti Jehovha akuisai sei mumaoko angu muri mubako. Vamwe vandikurudzira kuti ndikuurayei, asi ndakuregererai ndikati, ‘Handingasimudzi ruoko rwangu pamusoro patenzi wangu, nokuti ndiye muzodziwa waJehovha.’ Tarirai, baba vangu, tarirai benga renguo yenyu riri muruoko rwangu. Ndacheka kona yenguo yenyu, asi handina kukuurayai. Zvino chinzwisisai muzive kuti handina mhosva yokukuitirai zvakaipa kana kukumukirai. Handina kukutadzirai, asi imi muri kundivhima kuti mundiuraye. Jehovha ngaatonge pakati penyu nemi, uye Jehovha ngaatsive zvakaipa zvamakaita kwandiri, asi ruoko rwangu harungarwi nemi. Sezvinoreva tsumo yekare ichiti, ‘Kuno akaipa kunobuda mabasa akaipa,’ saizvozvo ruoko rwangu harungarwi nemi. Ko, mambo waIsraeri akabuda kuzorwa naaniko? Ndianiko wamunodzinganisa? Imbwa yakafa here? Nhata here? Jehovha ngaave mutongi wedu uye aone pakati penyu neni. Ngaatsvake mhaka yangu aiwane, ngaandiruramisire nokundirwira kubva muruoko rwenyu.” Dhavhidhi akati apedza kutaura mashoko aya, Sauro akabvunza akati, “Inzwi rako here, Dhavhidhi mwanakomana wangu?” Ipapo akachema kwazvo akati, “Iwe wakarurama kupfuureni. Iwe wakandiitira zvakanaka, asi ini ndakakuitira zvakaipa. Uchangobva kundirondedzera iye zvino zvakanaka zvawakandiitira. Jehovha akandiisa mumaoko ako, asi hauna kundiuraya. Kana munhu akawanikidza muvengi wake, angamurega achienda asina vanga here? Jehovha ngaakuripire zvakanaka nokuda kwezvawakandiitira. Ndinoziva zvirokwazvo kuti iwe uchava mambo, uye umambo hweIsraeri huchasimbiswa mumaoko ako. Zvinopika kwandiri naJehovha kuti iwe hauchazoparadzi zvizvarwa zvangu kana kuparadza zita rangu kubva pamhuri yababa vangu.” Saka Dhavhidhi akapika kuna Sauro. Ipapo Sauro akadzokera kumusha kwake, asi Dhavhidhi navanhu vake vakaenda kunhare yavo.